Ichi ndechimwe chezvisungo zvakakosha zvakabuda pamusangano wevanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu vemunyika dzeSADC. Vanhu vaive pamusangano uyu vakawanda vavo vanove vanhu vanorarama nekutenga nekutengesa vemunyika dzeSADC dzinosanganisira Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambique neZambia vakabvumirana kuti vanosangana nematambudziko akafanana mukuita basa ravo munyika dzakasiyana-siyana dzeSADC kusanganisira kushungurudzwa pamiganhu yenyika kana kurohwa nemapurisa uye vamwe vanhukadzi vachibatwawo chibharo. Vakabvumiranawo kuti kwemakore maviri anotevera vemasangano anomirira vanoita basa iri vanofanirwa kushanda nemuzinda weSADC kuBotswana kuti sangano iri rive nemitemo inoita kuti vaonekwe sevanhu vanoita basa rinobatsira kusimudzira upfumi hwenyika idzi. Mugari wemubulawayo anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu amai Agnes Mumba vanoti vakawana mukana wekupangana mazano nevamwe vanoita basa seravo.
To share my experiences. Ndikadzidza zvakare kuti nyika dzese dzanga dziripo tine ma same problem ekuti we are not recognized as informal traders kunyika dzatiabva. Zvakare taona futi isusu kuti tikabatana tinokwanisa kuzova ne one voice rinozotiita kuti isusu tive recognized at SADC level, also at regional level.
Mumwe wemugari wemubulawayo aivepo pamusangano uyu uyo akangozvidoma nezita rekuti Romeo akati anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira zvimwe zvinodiwa pakugadzira motokari pamwe nembatya. Romeo anotsinirawo kuti vanhu vanoita basa iri vanosangana nematambudziko akawanda achiti zvakakosha kuti vataure nezwi rimwe chete.
The end of the day you find there are other complaints evanhu vanotorepewa nemasoja kusango. You are cheap repair at the manufactured maybe ashandisa in illegal route. So we feel, you know, kuti tinyatsoti tasununguka. We need to all those issues should be reduced. And tizarura maputa posts akati wandei ekupinda nekubuda nawo.
Mumiriri weBuyera Central mudare reparamende vaRonald Mderedzwa vanoti basa rekutenga nekutengesa zvinhu rakakosha sezvo riri kuraramisa vanhu kunyanya muZimbabwe. Vachitiwo vamiriri vedare reparamende vachaita zvose zvavanogona kubatsira vanoita basa iri.
Iko zvino upfumi hwenyika yedu hauna kumira zvakanaka zvokuti vanhu vazhinji vari kuita zvokuzviriritira vachiita zvemacross border izvozvizvi. Saka vanochema vachiti tiri kutambudzwawo nemapurisa pamwe nevemigration patinenge tichifamba. Saka ndauya ndakamirira parliament yeZimbabwe kuti ndionesane navo tione kuti isusu senhengo dzeparliament tingavabatsire sei macross border traders kuti zvinhu zvavo zvibudirire.
Sangano reUN Women rinoti basa rekutenga nekutengesa zvinhu muSADC rinonyanya kuitwa nemadzimai uye zvinotenga nekutengeswa izvi zvakakosha mari inopfuura mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora pagore rega rega. Sangano iri rinotiwo basa iri riri zvikamu zviri pakati pemakumi matatu nemakumi mana kubva muzana zvekutengeserana kwose kunoitwa munyika dzeSADC. Musangano wevanoita basa rekutenga nekutengesa uyu wakaitwa kwemazuva maviri nerubatsiro rwakabva kusangano reOpen Society Initiative of Southern Africa richishanda pamwe nesangano reBulawayo Vendors and Traders Association. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.